Vanhu zana neina vamiswa pamberi pedare nhasi vachipomerwa mhosva yekurova mapurisa nekukonzera mhirizhonga mumisha inogara veruzhinji yeEpworth nemabvuku musi wemuvhuro uye vamwe vanga vakakuvara zvakaipisisa. Vasungwa ava vanonzi vakakanda mabwe munzira vachitadzisa motokari kufamba vachigunun'una nekuwanda kwaita mapurisa mumigwagwa. Mutongi wedare vavakai chikwekwe vatura mutongo wekuti vakakuvara ava vaendeswe kunorapwa nhasi chaiye sezvo magweta anga achivamiririra anga achiti vamwe vavo vanogona kufa vari muusungwa. Vakamirira kuti chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kudzimba dzavo chinzwikwe. Magweta evasungwa ava audza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa vakarumiswa nembwa vakakuvara zvokuti vanofanira kurapwa. Vamwe vevasungwa ava vanga vachitadza kufamba vachitoita zvokutakurwa kuti vapinde mudare uye vamwe vavo vanga vaine hembe dzakabvaruka bvaruka dzichiratidza nhengo dzavo dzemukati zvitevera kurohwa nekurumiswa nembwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa. Vachikwekwe varamba kuti vasungwa ava vaburiswe muusungwa zvichitevera chikumbiro chemagweta evasungwa chekuti vasungwa ava vaunzwa kudare nguva yakatarwa nemutemo yadarika. Vachikwekwe vati vasungwa ava vaunzwa kudare nguva iyi isati yadarika kunyange hazvo vazomiswa pamberi pavo maawa makumi mana nemasere akatarwa nemurau kuti vasungwa vanofanira kunge vamiswa pamberi pemutongi ange adarika. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaobei shava vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ichaenderera mberi mangwana.
Ndingangoti muchidimbo anga achienderana nemairirano ekuvharirwa kwavakaita kudarikidza nguva dzinotariswa nebumbiro remutemo nekushungurudzwa kwavakaita vari mumaoko emapurisa nekuendereranazve nekodzero dzevana vechikoro. Ndo zvatangotaura izvo, zvimwe zvacho tichazoramba tichizvitaura mangwana.
Mune imwewo nyaya yanga iri mudare, mutungamiriri webato reViva Zimbabwe rakaparurwa svondo rapera vaEsi Lumumba vamiswawo pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuzvidza mutungamiriri wenyika vachishandisa mazwi asingakwanisi kutaura pamhepo. Vachikwekwe vatura mutongo wekuti vaLumumba vabhadhare mari yechibatiso inoita madhora mazana mana uye kuti vasiye magwaro avo ekufambisa kudare pamwe nekuti vazvipire kumapurisa nemuvhuro wega wega. Gweta ravo vaEshu Mugia vanoti vachakwidza nyaya yavaLumumba kudare repamusorosoro munyika reConstitutional Court.
Yes, nyaya yatanga tichitaura nezvayo ndeyekuti tiri kufunga isusu kuti mhosva yavari kutongwa nayo inofanira kuti tiendese kudare guru reZimbabwe rinoona kana kuongorora kodzero dzevagari vemuZimbabwe. Maonero edu isu ndeyekuti mhosva yavari kutongerwa nayo iyi inokanganisa kodzero dzavo dzekuti vataure pfungwa dzavo uyezve nekutaura mafungiro avanenge vachionawo nezvinenge zvichiitika munyika. Saka ndo chikumbiro chatichazoita musi wa15 July patichadzoka zvakare kunokudai.
Zvichakadai, nyaya zhinji dzatadza kunzwikwa kumatare sezvo vashandi vemumatare vazhinji vasina kuya kumabasa zvichitevera kuramwa mabasa kwaitwa nevazhinji munyika yose nhasi. Vamwewo vane nyaya dzanga dziri mumatare vazhinji havana kukwanisa kuya kumatare zvaita kuti vatongi vematare vasaine mapepa ekuti vanhu ava vasungwe pese pavanenge vawanikwa vari. Dzimwe nyaya mune mamwe matare hadzina kutombonzwikwa zvachose sezvo vamwe vatonge vasinawo kuya kumabasa. Vamwe vashandi vatataura navo mumusha weHeathcliff vakaita savaFibion Chadahuna vati havasi kuda kudzokera kumabasa kudzamara mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vabva pachigaro.
Zuva renhasi taswera tichagara tichimwa vanhu vanoenda kuzvikuru nenyaya yekuti taneta mukuru agarisa uyu hatichadiba. Taneta, we are sick and tired of empty promises.
Va Valentine Maposa vati vaswera vachidhakwa zvavo kunyange hazvo zvitoro zvizhinji zvanga zvakavharwa uye vanoti vana vavo vatadza kuenda kuchikoro.
Nhasi zvinhu zvakangodhakwa-dhakwa kumana zvekutoti hei mawandia chaivo zvekutoti ndatotadza kutoenda kana kubasa because zvinhu zvacho hakuna kana mabasa plus hurumende yacho hapana zvinhu zvarumbogadzira zvemabasa plus neeji dzedu 20 years takapedza chikoro munhu kusvika form 5 but hapana kana zvinhu zvakangooma saka hapana kana basa rachi saka chekuendera chacho hapana.
Vakleopas Zinyemba vatiwo vaswera vachingotenderera vachiona hama neshamwari vachiti zvavaitoda kuti hurumende igadzirise nyaya yekuwanikwa kwemabasa nekukasika.
Zvinhu zvakaoma nhasi taswera takagara kana munhu amboenda kubasa hapana. Kana mashopu zvezvinzekutenga chaizvaizvi tatinombotenga kana zvinhu zvekubikisa chaizvaizvi hatina. Zvinhu zvekuitika muno muzvinhu hazvinaumira musha wakomana. Dai hurumende yaitiitiwane mabasa tanzwa nenhamo pano.
Zvichakadai vatori venhau vana vambosungwa nemapurisa kumufakose vakadzimiswa mufananidzo yezvavatora nemapurisa vakazoregedzwa mushure mekunge magweta aendako. Mapurisa anorwisana nemvonga mupopoto anonzi waswera akachengetedza zvitoro zvemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vapelekezela mupoko zvechopizi muHarare nekuchitungwiza, uye magweta eZimbabwe Lawyers for Human Rights anoti aswera achimirira vanhu vanga vachisungwa nemapurisa munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.